Ongu ta pesa na ura na mzatatu chita mu utarakadoma matanga taka ongana ni bazi rezo pamsoko mashoko ni bazi rezo mtemo ni Zimbabwe Media Commission ni dare de paramendi chikurukura mtemo we Media Practitioners Act na bio
saka zvii zvamabvumirana pakupeta kwamaita musangano wanhasi uyu
tagadzira zviga kana kuti maprinciples achange achizobetsera minista kuti vakwenenzvere kuenda nawo kudare recabinet maprinciples aya anenge achizobuda zvikurusa chekutanga achiti tabvumirana kuti takuda kuisa umhizha mukufambisa kumashoko kana kuti yatinoti muzurungu professionalization of the media industry. Chechipiri ndechekuti tabvumirana kuti kutariswa kana kuti kubatwa kwebasa rekupepetwa kumashoko nenhau kuchange kwakamira sei zvikurusa tichitarisa ukama unenge uripo paZimbabwe Media Commission yogadzira iyo yatichange tichitiyo Zimbabwe Media Practitioners Council inenge yatozounza mamedia practitioners pamwe chete kugadzira zviga zvinovhenekera basa ravo uyezve nekuti vanenge vachizotaurirana sei nevanenge vari mubasa rekufambisa kumashoko nehurukuro dzavanenge vanadzo neZimbabwe Media Commission.
Zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti musvike pakuwirirana?
Zvakatora mazuva maviri kuti tikwanise kunge tichizowirirana zvatakwanisa kupedza muzuva ranhasi. Chirimbo chedu ndechekuti bhiri richazondogazetwa roenda kuparamendi richange richibata zviga zvatataurirana tikawirirana.